Kuti Profesa Mukonza muri kuona sei zviri kubuda ku ANC iri kuda kusarudza vatungamiri vatsva?
Elective conference ANC iri kusarudza vatungamiri vatsva zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuona vasarudzwa nemabranches kuti vakwikwidze varipo vanoti panzvimbo ya president pana vaCyril Ramaphosa navaZweli Mkhize. Pavaviri avo vanga vakambotungamira kwekutanga-tanga ndiva Ramaphosa, asi nekutaurirana kuri kuita maprovinsi emuno muSouth Africa vemubato reANC, vaZweli Mkhize vanenge vari kuita vachiwana rutsigiro rwakati kuti, asi vazvanyatsobuda pachena kuti ari pamberi mumwe ndeupi. Padeputy president panava Paul Mashatile, ndo vanga vambori batwe home ANC, navaOscar Mabuyane vari kutungamira province yeEastern Cape. Ronald Lamola varipo zvakare, asi mashoko andanzwa munguva shoma yapfuura ndeyekuti ivo vatayo vakuda kupa mukana kuna vaOscar Mabuyane. Saka ndopa nemuchedzero wemutungamiri wenyika ipapo.
Tiri kuonawo kuti panenge pane ropa rakaipa pakati pavaRamaphosa nevamwe vari kutsigira vaZuma vaimbova mutungamiri wenyika. Zviri kufamba sei apa?
Hongu sekuziva kwamunoita inyaya yatoo nemakore kubva pakabva vaZuma pachigaro vachisiiwa naRamaphosa, havana kunge vanyatsoita kudyidzana kwakanaka nekuda kwenyaya dzakawanda-wanda. Dzimwe dzacho ndedzekuti vaZuma vanoti vaRamaphosa vakashora utungamiri hwavaZuma. Pakabuda nyaya yekuti vaRamaphosa vakati ayo makore mapfumbamwe akaitwa navaZuma vari muofisi akanga ari makore ekutambisa, kana kuti pachirungu inonzi 9 wasted years. Saka izvozvo zvakashatisa vaZuma. Nobva tazoonawo vaZuma havana kunyarara, vabuda muofisi vakaramba vachingotaurawo mamashoko akanga asiri ekudyidzana zvakanaka navaRamaphosa. Ndo zvimwe zvakakonzera. Nobva tazoona vaZuma vachizomboenda kujeri paya. Saka pane nyaya dzakawanda.
Mubvunzo wekupedzisira, tingatarisira riini kuziva zvinenge zvabuda musarudzo idzi?
Pane sarudzo dzevavari kuti maofficials kana kuti top 7 yeANC. Zviri kunzi zvinobuda musarudzo zvinofanira kutaurwa mauro ano, saka hazvifaniri kusvika mangwana zvisati zvataurwa. Tapedza izvozvo, pane yavanoti National Executive Council, dare guru rinotonga pakati pemakongresi. Saka dzeivavo vachazotangawo kuvhoterwa kana top 7 yapedza kuvhoterwa. Zviri kubuda musarudzo idzodzo dzemamembers enational executive council, tiri kutarisira kuti zvibude pazuva ramangwana.